mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 7 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi vanofa vazhinji vachikuvara musauna yemabhazi pakati peKwekwe neGweru. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi vanonzi vakafa nezuro vazhinji vakakuvara pakabonderana mabhazi maviri reMendip nereGovatsberg pakati peKwekwe neGweru. Gurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valari Mavhima vanoti vanhu gumi vakafa vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona iyi. VaMavhima vaudza bepanhau reHerald kuti zvinofungidzirwa kuti mutyairi webhazi rakange richibva kuSouth Africa richienda kuGokwe akakodzera bhazi rikaenda kurudyi uko kwaive nerimwe bhazi rakange richienda kuGweru. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulinus Sikosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa ava havafaniri kushandisa nzira dzekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nhaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Sposana vati nekudaro hurumende yava kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kuramwa mabasa uku. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vanoti vana chiremba havasi kufishidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare, vachiti chinopedza kakava riripo kunge hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu yave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma kuchikwanisa kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Naizvozvo sezvo vanenge afunga kutiendesa kumatare vanoitiwozvo vanenge vakwanisa kuita but kungovazivisa kuti izvozvo hazitidzosere kumabasa kana tichiri ngori incapacitated. Kana tii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina, saka nyange kuziendesa kumakosi kana kusatiendesa izvovatiozitipe mari yekuita se yekuendesa kubasa. Saka naizvozvo tinotyokurudzira employer yedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurana kwakagadziriswa sei kudzokera kubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vano vehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi, uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mutemo wekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana, izono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandirwo hayo, kana kuti haisi kuda kuti vashandi vauye. Bhavhozi panapa chatiri kungokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. tuda kuti mari dzedu dzite dzive dzinoendera dzive dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dzairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa, tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kuti maallowance zvedu areview achienderewo necurrent interbank exchange nekuti kubva paita musiyano waRTGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakuluza value pakutenga. Saka tichitocomplain iso magrievance tichiti zvonedai hurumende yaono nzira dzechichirevisiwa masalaries zvedu kuti aonekwa nesimba rekutati.
Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vanga vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Council of Churches rakabatana nemamwe masangano akaita seImpact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe vakata musangano wevechidiki mukuru muHarare pakupera kwesvondo. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nevechidiki vanopfuura mazana mashanu paKentucky Hotel uye wakange wakanangana nekubatsira vechidiki munyaya dzezveutungamiriri zvemabhizimisi pamwe chete nemagariro akanaka. Tabata Reverend Mtata kuti tinzwe zvizhinji.
Takaita youth summit yakanaka zvikuru. Takava nevana vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana pamazuva maviri. Mumwe musi vaigona kunge vari pa 600 asi pazuva rokupedzisira tanga tava pa around 900 vatsva vana vechidiki vakauya.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Musangano uyu kana kuti summit yakanga iri yakanangana nokukurudzira vana zvikuru kuti vati vangaita sei kuti vabudirire munguva inorema kudai kuti vazvitangire mibato yakasiyana siyana yokuti vawane mabasa kana kuti vagadzire mabasa. Asiwo kuti vatore jana ravo kuita kuva macitizens ari involved mumaprocesses akawanda ekuvaka nyika vachinzwisisa kuti ivo pachavo vanosundiwa nenyaya yechitendero chavo pamibato yavanenge vachiita.
Ndiana kashedzera nekuronga musangano uyu?
Musangano uyu wanga wakakokwa neZimbabwe Council of Churches nemamwe maorganizations akaita sana Impact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe masangano akadero.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Nyaya dzinenge dzakabuda pavatauri vazhinji dzinenge yokutanga kukurudzira zvikuru kuti vana vasatarisa kushayikwa kwemikana kuriko mukurarama kwavari kuita sechinhu chingavakonesa kuenda kumberi, asi kuti vati mukushayikwa kwemikana ikoko chii chatingaita isu pachedu kuti tigadzirise zvinhu titore leadership kana kuti agency yokuti tingaitawo sei kuti upenyu hwedu huve netsarukano. Chechipiri chimwe chakabuda ndechokuti kuti zviite saizvozvi zvinoda kuti vanhu vange vakajeka pachitendero chavo chinge chiri chitendero chisiri chokungotenda mukati mepfungwa nemoyo asi kuti chinorarama mukati menyika uchapupu hwekuva vaKristu hurarame mukufamba kwevana vechiduku vachizvichengetedza zvikuru panjodzi dzinoitika kana vakava exposed kuzvigwere zvakaita se HIV and AIDS kana vakashaiwa kuzvichengetedza utano hwavo hunogona kuvakonesa kuti vabudirire muupenyu hwavo. Chimwe chinhu chakabuda zvikuru ndechekuti zvinogona kuti vana vechidoko ava vashandure nzira yavanoona nayo zvinhu vasapedza nguva yavo vachiita zvinhu zvisina maturo, asi kuti vashandise nguva yavanenge vachiwana kuti vavake foundation kana kuti nheyo yakasimba yekuti vapindewo mumabhizimisi nekuita imwe mibato inoita kuti vavandudze upfumi hwavo neupfumi hwenyika.
Chamungati makaona kubva mumusangano uyu chii, uye mofamba sei kubva nhasi makatarisa mberi kwamuri kuenda?
Tichienda kumberi takaona kuti vana vazhinji vakauya vana vanobva mumaguta, saka chakakosha ndechekuti tinofanira kuwana nzira yekuti nevana vari kumaruzevha vawanewo mikana yakaita seiyoyi, vawanewo vatauri vakaita sevatauri vatanga tinavo kuti varambe vachikurudzigwa pamibato yavanenge vachiita. Nyika yese kuti iende kumberi inotsvaka kuti inge ine vana vane mafungiro akashanduka. Inofanira kunge ina vana vane singwi-singwi yokubudirira ivo pachavo, uyezve kana vabudirirawo saizvozvo vachibudirisawo nyika yavagere. Ndiyo singwi-singwi yatakatarisana nayo tichienda kumberi. Tinotarisira kuti tiramba tichishanda nevana vechidoko saizvozvi. Mr. Wande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News, sangano reZimbabwe Peace Project riri kukurudzira hurumende kuti iongorore nyaya yekuti pane vari kutengesa mvura muguta reHarare. MuDaily News mekare mune nyaya inoti kanzuri yeguta reHarare yatambira mari yakawanda kubva muzvirongwa zvavanga vaita. MuHerald mune nyaya inoti muchuchusi mukuru vakumbira hodzi ndivo vari kunonotsa kunzwikwa kwenyaya yevanhu vanomwe vanopomirwa mhosva yekuda kudubura hurumende kuchinzi havasi kuunza mapepa enyaya iyi kumatare edzimhosva. MuNewsday mune nyaya inoti guta reMasvingo rakatarisana nedambudziko rezveutano zvichitevera kusaraswa zvakanaka kwemishonga netsvina kunonzi kuri kuitwa nechipatara cheMasvingo General Hospital. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vadikuwa vashamari veStudio 7, nokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose musina zvedivira makaderekita. Ndichituya iyeya nehurumende yeZimbabwe yatikuvadza nenhamo zuva. Chingwa tichachizivi kuti zvikashaiko chaiko. Mfiro iyo iri kukwira everyday, zvinhu zvinongokwira everyday, hatizivi kuti tatodzoka zvemuna 2008. Dai hurumende yamunangagwa yatiitirawo zvinhu zvemusoro. Saanomboramba kutaurirana nachamisa chiiko, chamisa ndiwo muridzi wenyika. Unombira chimbira isi kuzotonga kwacho haazogoni kutungamirira. Aishi, vatenda hangu nemashoko iwayo. Standini Elias kwenjere.
Vanhu vamwari, ndinovonga zvisingaite kuva nengo paStudio 7 nhasi. Ini ndokumira kubvunzavo, ndini Mombe Shora Rovambira, ndiri kuno kuSouth Africa kuPolokwane. Ko vamunangabva zvavari kuitwa nevanhu izvi avazvione here kuti ipo pachezvo vanofara kungoridzana vabve pachigaro vasiye zvavo zvinhu zviri kuitika nokuti munhu wese paari uri kungoshora shora nezviri kuitika ndokumura kuti vabve semunhu nenjeri ngangobva pachigaro aende anotsvaka jimu
makadi henyu Studio 7 nevamwe vateereri vese nenyaya inongondirwadza neyekuti nyaya dzakafanana nenyaya dzezvito nenyaya dzemajekiseni kuti dzingonyararwa kungonyararwa chete dzichiuraya vanhu munyika haina hangu zvinondirwadza dai dzagona kusimudzirwa nyaya dzemajekiseni nenyaya dzezvito
pamusoro vashamarari vese Studio 7 nevateereri vayo vose ini ndinoitwa tichibanda ndobva kumasvingo asi parizvino ndiri kusouth africa ndinoda hangu kutaurira panyaya yekushayikwa kwemari yekuzadzisa zvido zvemadoctors nematicha nevamwe vashandi vehurumende chinondinetsa ndechekuti hurumende inoti haina mari asi mukatarisa mafambiro anendamunangagwa mari yabudisa yakawandisa vakangonzi chimusangano chipi nechipi zvacho anoenda achibudisa mari yakawanda asi zvaanofambira zvacho hapana pundutso chechipiri akange agamuchira yemunangagwa kuti avige former president Mugabe zvinokosta mari yakawanda zvekutomanikidza kuti vamugabe ngavaipa heros eva zvinobudisa mari yakawanda yehurumende asi vanorarama chaivo chaivo kuti vararamiswe nemadhokuta nekuda mari kwavanoita anoti hatina mari ko mari yekuviga vanhu zvakare zvinodhura inobva kupi asi vachishayiwa mari yekuraramisa vanora vapenyu through kupa madhokutas mari yavanoda nematicha unyatsokuona kuti humwe humbimbi ndoga kukonewa kutonga anoshandisa mari zvisina basa zvine basa asi achiignora saka hurumende is totally yakonewa completely yakonewa dai ari umwe yangosiya kumbopa vamwe chinzi vatonge yatenda
makadi vatamarari veStudio 7 ini ndinoitwawo zvemembwe ndiri pano paCape Town tinoti varume ava vari kutungamira Zimbabwe yavo vaikorera varume ave ngapi havo mwana mudoko uchamisa atonge nyika bcause tori muupoteri kwatiri kuno kusouth africa kuno mabasa hakuna tiri kungotamvura patiri kudzingiriswa kuno asi vari kutadza kugadzisa nyika yezimbabwe kuti iite zvakanaka tidzoke kumabasa ndatenda hangu
murevaiteera apo tiri kuchema tiri muno muSouth Africa marongwa nekuomesa kuri kuita vamunangagwa munyika totokumbira kudai vamborega kuomesa zvinhu munyika bikuchingwa chava kudhura zvinhu zvese zviri kudhura zviri kukonzeresa naivo amunangagwa nachivengwa kuomesa kwari kuita musoro dai vatadza kumboomesa musoro kwavari kuita dai nyika inganaka totokumbira ipapo tikasaomesa musoro zvinhu zvinaka
makadiko vadikani aisu hapana mufaro nyika yatoti kuwadzai izvo zvisoka tine varwere vari mudzimba madhokuta hakuna ndokuti hawana zvibatiso handisi kureva kuti handisi kubhurema madhoctors asi ndiri kubhurema gavhumendi wanoita 190 mumwe achienda neprivhati jeti yake mumwe achienda neprivhati jeti yake asi kuti vachipa madhokuta zvikwanisiro hapana vawape mari hapana vakangowedzera mari vemabhizinesi vobva kuidza chikafu chavo vobva kudi tatambura mufungi inini hangu ai myself ndonzi Charlotte Chikore ndogara kukorobhora but now ndikumarondera kuna mai vangu vari kurwara kuti tambeya tiri kushaya madhokta haisi mhosva yemadhokta to say the truth and haisi mhosva yevanhu vari muno munyika mhosva ndeyo maindividual vanoti hanzi takapiwa masanctions saka tiri kudarodaro mufunga wagavhumendi yamunangagwaka watotionesa pfumvu so ndiri kumarondera kuna amai vangu vari kurwara vari kushaya chekurapwa chaiko havana nezuro takambeya tichisvika papi nepapi tichishaya wanachiremba iwo ngavawape mari woremekedza kukwira ndege kuenda kunze kwenyika. Nawo wakanga variko hapana, wese wakaita walk out akasara achitaurira machea. Machea chete asina kugarwa newanhu wano wakaita walk out. Mufungeka, inini ndino, I'm a Christian person, but now tapererwa. Kunamata kwacho takutokutadza futi, nokuda kwesituation nemunyika. Ini ndokurwadziwa, ini dai Mwari wapindira, ndingokumbira hangu, ndingotaura kuti dai Mwari wamasimba wose wapindira, tabatsirwa naMwari. Asi inini izvozvi ndine target yandakazvipa, yekuti after 40 years, ndokutambura kwakaita vanhu veIsraeri. Dzimweni dzenguva ndokutambura kwatiri kuita wesusu. Mwari wacha atinzwira tsitsi. Asi ndoda kumbotodai government yanzwa tsitsi. Kuti wakuru, mai wangu atione makore. Asi hapana, tashaya madhokota, tashaya mishonga. Takutongopona nekungoti apa neapa. Zvino hatichazive manje kuti ukati apa neapa. Wautokwadzisa, mai wangu vari kurwara izvozvi. Zvisingaite. Asi ndapererwa. Saka ndati gai ngotaurawo mazvita. Mwari wakuitire nyasha. Vakuropafadze nekukomborerai. Muswera zvakanaka. Tiri muzita ratenzi wedu Jesu Kristu. Amen.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaratidzira nezuro muguta guru reFrance, Paris, vachiratidza kusafara nebhiri rinobvumidza vanhukadzi vasina kuroorwa nengochani dzechikadzi kuti vaiswe mazai ukuita vana mudumbu nevana chiremba muzvipatara zvinobatsira vanhu kuita vana. Vasungwa vane chitsama vanonzi vasunungurwa kubva mujeri rinoshandiswa nemauto eAmerica reBagram muAfghanistan vachichinjaniswa nevanhu vatatu vekuIndia vakange vapambwa. Kuchinjaniswa kwevanhu ava kwakaitwa mudunhu reBaglan uye magavhuna maviri eTaliban vakange vari vevamwe vanhu vakasunungurwawo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzinda mukuru wemauto eAmerica wePentagon uri kuedza kuzvisvembedzera kure nenyaya iri kunetsa mutungamiriri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vari kuongororwa nemakomiti mazhinji pamusoro pezvavanonzi vakaita nekutaura kuvakuru vekuUkraine zvekutsvaka rubatsiro munyaya dzesarudzo. Magweta anomiririra munhu akarevera vaTrump nezuro akazivisa kuti chimwe zvechapupu chinoda kutaura pamusoro pezvakaitwa navaTrump. Nyaya iyi yasvika pakuongororwa kwavaTrump zvinogona kuvabvisisa pachigaro nenzira inonzi impeachment. Tabata mugari weMwashington DC vaFrank Guni kuti vatitaurire pamusoro peimpeachment iri kutaurwa iyi.
Toda kuti vateereri vanyatsokunzwisisa kuti process kana kuti urongwa huri kuitwa nedare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti Congress yakaenzana neParliament kuZimbabwe. Chiri kuitika apa ndechekuti vari pafirst stage kana kuti padanho rekutanga reimpeachment process.
Chii chinonzi impeachment?
Impeachment tingangoti kubviswa kwemutungamiriri wehurumende, president. Zvichitevedzerwa mutemo, anenge achikora mutemo, pane mhosva dzakatarwa pamutemo wemuno muAmerica kuti kana mutungamiriri wenyika akapara mhosva idzodzo, dare revamiriri vevanhu reCongress rakaenzana neParliament kuZimbabwe rinomutonga romubvisa pachigaro.
Mhosva dzinotariswa paimpeachment apa ndedzipi?
Mhosva idzodzo dzinosanganisira bribery kana kuti kuita zvechioko muhomwe, kuita zvekare mosha ye treason yoku tengesa nyika kuitawo dzimwe dzinonzi misdemeanor and high crimes dzimwe mosha dzemhando yepamusoro soro dzinenge dzaonekwa kuti akanganisa ndoda kuti ndijekese zvakare kuti impeachment process inotanga pakuti kana pamukuru wenyika akanenerwa mosha kana kuti akanzi ane zvaakatadza dare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti dare reparamende yekuno Congress rinogara pasi roferefeta sezvamunoziva Congress yekuno ine mapazi maviri pane dare repasi rinonzi House kana kuti Congress kuita dare repamusoro rinonzi Senate saka House dare repasi ndovanotikana vauya chichemo chokuti pari kutarisirwa kana kuti president ari kunenerwa kuti akatyora mutemo ndo vanoongorora saka zvavari kuita iye zvino izvi inonzi impeachment inquiry kutaura kuti vari kuongorora kuti ichokwadi here kuti akatyora mutemo ndo zviri kuitwa iye zvino izvi necongress kana vaona kuti zvichokwadi akakanganisa mutemo zvinotanga kumakomiti kana makomiti iwayo aona zvichokwadi pane zvakakanganiswa vanoita inonzi recommendation kana kuti vanotura ku dare rese recongress zvino kuti taona kuti mukuru wenyika akakanganisa mhosva iyi neiyi neiyi dzakanyorwa pamutemo kuti kana akanganisa idzodzo anoitwa impeached so kana vadaro zvino dare repasi iroro recongress vanochigara pasi wovhota kana vavhota vanofanira kuvhota nemajority inopfuura 288 votes kana vavhota voti tamuwana kuti ane mhosva yaakapara vochitura nyaya iyoyo kudare repamusoro resenate senate ndo inozogara setrial court kana kuti sevatongi semajaji vachiona kuti zvechokwadi ndizvo here zvakaitika izvi president anozodeedzwa ikoko nemakwita akewo achinzi iwewo unonzi wakapara mhosva yakati 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 chititaurirawo maonero ako wotaura zvaanotaura kana vamuwana aine mhosva vochivhota ikoko kusenate kusenate ikoko vanofanira kuvhota zvekare ne2/3 majority kana zvadaro president obviswa pachigaro zviri pamutemo
idzo mhosva dziri kupomerwa vatrump ndedzipi
nyaya yavakanaye kunangana nayo inyaya yekuti vatrump vari kunenerwa kuti vakataura nevamwe vanhu vekune dzimwe nyika kunana ukraine kuti vaferefete mhuri yekwava joe biden anova munhu wavari kukwikwidzana nawo mumakwikwi ezvesarudzo zvenyika gore rinouya uye zvakare kune umwe mutemo wemuno muamerica unoti hakuna munhu wekunze kweamerica anobvumidzwa kuva nechekuita nesarudzo yemuno saka congress iri kuti zvakaitwa navatrump kukumbira dzimwe nyika kuti ferefetai vamwe vakuru vemuno vavari kukwikwidzana navo kuti ndione kuti hapana mhosva dzavakapara here izvozvo kuita izvozvo kunyange paine mhosva dzakaparwa nevamwe izvi vaakunzi vatrump vakatsvaga rubatsiro kune dzimwe nyika kuti vagoramba vari pachigaro zvinova zviri kunze kwemutemo
Dr. Frank Guni vari parunare muwashington dc nestudio 7
mulegeanatitienera kusangalala chapi osati titsidenyana chiko ipapa chamunoroverana ipapasezvo
nguva yedu yapera regai tombotarisa zvanga zviri munhau vanhu gumi vakafa vazhinji vakakuvara mutsaona yemabhazi pakati pekwekwe negweru nezuro hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chinovimba kuti tichange tiinemi zvekare manheru anhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
So we